Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 21 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica votaura kugungano reUnited Nations vachishora Russia nekurwisa Ukraine. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly mangwana ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiratidzira panze pemuzinda wesangano iri muNew York zvichivapomera mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose painokurudziro yokuti munyika muve nekuyanana zvezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura nhasi kumusangano weUnited Nations vakabata nyaya yehondo yekurwiswa kweUkraine neRussia vachiti inofanira kushorwa nenyika dzepasi rino.
Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. The United States is also working closely with our allies and partners to impose costs on Russia, to deter attacks against NATO territory, to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes. Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk everything this very institution stands for, everything. Ukraine has the same rights that belong to every sovereign nation. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression. Period.
Mashoko ayo ava Biden vachitaura kuti vachamira neUkraine mune zviri kuitika. Vabatawo nyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze nenzara.
Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders, in the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter, no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime.
Ayo angari mashoko emutungamiri weAmerica vaJoe Biden kumusangano weUnited Nations kuNew York. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura kumusangano uyu mangwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika va Frederick Shava negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kupinda misangano yakasiyana siyana kumucheto kwemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly uyo. Mangwana vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vamunangagwa vachataura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly vachisimbaradza nyaya yekuti zvirango zvavakatemerwa nevamwe vakuru muhurumende zvibviswe uye kutaurawo kuti vakwanisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vari kutarisirwawo kutaura nyaya yekuti Africa iwane chigaro mudare reSecurity Council reUnited Nations. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reCanada neAmerica vaRegis Vusango Charumbira vanoti ukama pakati peZimbabwe neAmerica hunenge huri kuita huchiita zviri nani zvichiratidzwa nekukokwa kweZimbabwe kumusangano weUnited Nations Africa Summit uri kuitirwa muAmerica muna zvita.
Zimbabwe yakanga yakanga isingabvumidzwi kuatenda misangano inenge ichivambiwa neUnited States, asi panguva ino tiri kuona kuti haiwa zvinhu zviya zvazoreruka. Saka tinoda kutenda kuti Zimbabwe is now up for prosperity, zvichitungamirirwa na Comrade ED Mnangagwa, mutungamiriri weZANU-PF. Tinovatenda zvikuru murambwe.
Hurumende yeAmerica yakakoka hayo vashava kuti vauye kumusangano uyo sezvo vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango. Mukuratidzawo kuti America haisi kudzora hayo tsvimbo, svondo rapera, mumwe mukuru wemapurisa muZimbabwe Republic Police vaStephen Mutamba vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa. Vanopikisa vari kuratidzirawo kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyu vachiti muZimbabwe maberegera ingwe sematauriro ava David Siampondo veTriple C avo vari kuratidzirawo kuNew York.
Kuratidzira uku kuchatanga nemusi wechishanu apo kuchanoturwa gwaro renyunyuto uye yatinoti petition kumizinda yemasangano anosanganisira Human Rights Watch, Amnesty International neUnited Nations uye mamwewo masangano akazvimirira. Gwaro renyunyuto iri rinenge riri maererano nekuiswa muusungwa pamusana pezvematongerwo enyika kwava Job Sikala, Godfrey Sithole nevamwe 16 vekunyatsime. Kuratidzira uku kwakanangana nevasungwa vezvematongerwo enyika sekutaura kwandaita, uye kuti sarudzo ngadzinge dzinoitwa pachena pasina kumbonyikidzwa mirizhonga nekubirira kuti tiwane utungamiriri wejekerere husina anopikisa.
Ko vamunangagwa vangakwanise here kuti zvirango zvose zvibviswe? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Vazulu ndanzwa mubvunzo wenyu. Regai nditaure ndichiti ini mukatarira mamiriro akaita zvinhu muchaona kuti South Africa inenge yati zvirango izvi zvinenge zvakonzera kuti dunhu reSADC rive rinopinda pakamanikana. Saka South Africa yagara iri kuti zvirango zvibviswe, hatizivi kuti vokuAmerica vachaterera here zvinhu zviri kutaurwawo neSouth Africa nedzimwe nyika dzemuSADC. Mukatarira zvemuchaona kuti America inowanzonetsa kuti isumudze mitemo kana iyo isati yaona kuti zvayakaisira mutemo uyu zvagadziriswa.
Uye kumucheto wemusangano uyu nezuro vashava vakapinda musangano wakarongwa nehurumende yeChina weGlobal Development Initiative waitaura nenyaya dzebudiriro pasi rose. VaNcube vari kuitawo musangano nevemabhizimisi kuedza kuvakwezva kuti vauye kuzouchika mari dzavo kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose. Paino kurudziro yekuti munyika muve nekuyanana kwezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kukodzero dzevanhu. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu atumira mashoko kuvatori venhau achikurudzira kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vabatane mukunza runyararo munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati mashoko eUnited Nations kumusangano wakanangana nerusarura wakaitwa kuSwitzerland mwedzi wapera wakaburitsa pachena kuti munyika hamuna kuyanana kwemarudzi. United Nations yakati kunyange kwapera makore makumi matatu nemashanu kubva mende zvayakapomerwa mhosva yekuponda munguva yegukura hundi hapana chati chaitwa kugadzirisa dambudziko iri. Izvi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati zvinodzorera obudiriro yenyika kumashure. Mutauriri wesangano iri vakumbira mafunda vatiwo runyararo runouya kana pasina kutyorwa kwekodzero uyewo pasina vanosungirwa zvenhando.
Tingatiremekedzane tisazvichora nekodzero tisambunyikidze kodzero dzevamwe vanhu, ngatibatane tinzwanane. Tiri kutoona vamwe vanhu vakavharirwa mumajere edu emuZimbabwe vasina mhosva, vakangovharirwa nokuda kwokuti wainzi vari kutinenedzerwa kunzi muri enemy yanhenge. Tiri kuti aiwazve chibudisa itaiwo matariro ngaite zvine musoro abudise vanhu ivavo. Saka tiri kuti runyararo.
Sachigaro weCrisis Coalition in Zimbabwe vaPeter Mutasa vati muZimbabwe hamuna runyararo.
Kunzi runyararo hazvireve kuti tiri kureva kuti hakuna zvombo kana pfuti dziri kurira, asi runyararo runotarisirwa munyika nderwekuti vanhu vakagara zvakanaka, kodzero dzavo dzichiremekedzwa, uyezve zvikwanisirwa zvakaita semabasa, zvakaita sekutambira mari dzinokwana kuraramisa mhuri, kuwana zvipatara zvinofananga zvichiwanika munyika. Tiri kuona kuti vanhu havana mufaro, vanhu vari kumbunyikiswa. Saka hamuna runyararo munyika ino. Maorganization, maagency ehurumende akaita semapurisa, akaita semasoja, ashandire nyika kwete kushandira bato. Ndobezi zvinounza runyararo unzere munyika.
Vaacknowledge Makuvaza vanoshanda neHeal Zimbabwe Trust vatsinhirawo vachiti
takakoshesesa pari zvinezvi kugadzirisa nyaya yezve matongerwo enyika kuitira kuti nyika zvairi kuenda kumaelection na 2023 pasazova nemhirizhonga ita kuti vanhu vasakadzikani uye vasavhoti murunyararo.
Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati sebato vanokoshesa zuva ranhasi uyezve vachikurudzira pasi rese kunyanya kune vari kurwisana kuti vakoshese runyararo.
Kosha kuchengetedza runyararo. Vose vari kurwisana mukati medzinyika dzavo kana kuti vari vane kupokana izuva ravanofanira kuti vatondere vachipa mucherechedzo wekuti hapana here dzimwe nzira kugadzirisa gakava kana kupokana kunenge kuri pakati pavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakasanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Mozare Fadzai Mahere. Mutauriri wekomishini inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC vaObed Kutu vati vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rerunyararo iri kugweru.
Kuvaka runyararo muchirungu vanoitiyo peace building. Runyararo runoda kuti munhu wese ave nezvaanenge achiita maererano nekuhuchengetedza. Hausiri womunhu mumwe chete, ndosaka tichikurudzira vanhu vose vanoita zvematongerwo enyika, mapoliticians nemapato avo mapolitical parties, kuti zvavanenge vachiita kungava kukambeina zvose zvavanoita maringe nebasa ravo repolitiki vange vachizviita vachiremekedza nekukudza runyararo. Vanhuvo zvavo ngavazive kuti ngavasashandiswa kuti vaite nyaya dzemhirizhonga, nekuti nguva zhinji kushandiswa uku iwe ndiwo unosara uri muna taisireva.
United Nations yakabuda nechisungo chekuti zuva rerunyararo richerechedzwe musi wa21 Gunyana gore rega rega paine kurudziro yekusimbaradza runyararo. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza runyararo, vanhu vakabatana pasina kuzvidzana nekuti uri rudzi gupi kana kuti end racism build peace. Munyori mu United Nations wa Antonio Guterres mumashoko avo vatiwo nyaya yekuzvidzana kwemarudzi dambudziko guru pasi rose uyewo vakati zvinokonzera kusaenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, varikuramba mashoko ekuti vadaidza nekuda kusunga mutauriri webato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, sezviri kutenderera pamadande mutande. Vanyati vati vangodaidzwa nemapurisa ACID Law and Order, sezvo vatanga nyaya yekukandwa kunzi nevanopikisa kwakaitwa pakaitwa pamusangano pebato iri kuchinoi mavhiki maviri adarika. Vachinyora padande mutande ravo Muzvare Mahere vati vange vadaidzwa kukamba yemapurisa uye vaenda negweta ravo kuchinoi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutori wedu wenhau kuchinoi Nunurai Jena kuti tinzwe zvizere.
Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti Muzvare Mahere vachedzwa kuchinoi nemapurisa eCID vachida kubvunzurudzwa pamusoro pebhambo rakaputika parari yakaitwa nebato iri masvondo maviri apfuura inove yakaadreswa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Muzvare Mahere vasvika pakamba panguvai?
Gweta raMuzvare Mahere ndo ratanga kusvika kuma around 3:30 ndokubva ravaenda kumahofisi eCID vakagara imomo kwechidimbu cheawa varimo imomo Muzvare Mahere ndokubva vazouya kuma around 4 o'clock vakagarawo zvakare vachibvunzurudzwa mumahofisi imomo kwenguva ingasvike kuawa nechidimbu ndobva vazobuda vese negweta ravo vakuenda zvavo, asi havana kukwanisa kutaura nevatori venhau sezvo mapurisa anga asiri muyunifomu anga achiedza kuvharidzira kuti vasataure nemapurisa vari mukati mekamba. Kunyange patazoda kumhanya kuenda panze kuti titaure navo havana kuzokwanisa kumira vabva vangoenda.
Semutori wenhau, zvii zvamakaonawo zvakaitika musi unonzi wakakandwa bambo?
Zvakaitika musi uyu ndezvekuti apo mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanga vave kusvika panhandare yeGadzema ground mumusha unogara veruzhinji weHunyani. Pakapfuura motokari yeblack yerudzi rweHonda Fit inonzi yakakanda chinhu chainge chakaputirwa nebepa reblack chinonzi chakazoputika pasina maminitsi. Motokari yacho yakabva yachiza nenzira inoenda kuchegutu ichibva muchinoi. Vanhu vakada kumbomhanya mhanya vachida kutiza, asi vakadzikamiswa neimwe nhengo yeCCC yainge yakaenda ikanotaura pane ruzhinji kuti aiwa musatye zveni musavhunduke zvinhu zvese zvakagadzikana anongoema basa ewakaipa ari kuda kuti tisaite rari yedu zvakanaka murugare.
Mutori wedu wenhau Nunurai Jena achitaura na Blessing Zulu ari kuchinoi. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba chikumbiro change chaiswa kudare nemumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mshoriwa uye mumiririri wemutare central vaInnocent Gonese chekuti vambodzosere kumashure bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Vamudenda vati nhengo dzedare reparamende idzi hadzina kupa zvikonzero zvakakwana zvekuti sei bhiri iri risafambira mberi. Masangano akazvimirira oga anoti bhiri iri rikatambirwa richapa kuti vakawanda vavo vavhare. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati mutemo unofanira kuvandudzwa vachipomera vemasangano akazvimirira oga mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mukuzeya nezve nyaya iyi, Blessing Zulu abata mumiriri wedziva rasekwa muparamende vaEdwin Mushonga.
nyaya ripo ndiye kuti speaker pawapa ruling vakanga vakanangana nyanga yabudiswa nawo marebhu mushoriwa nime ndandazama kubudisa zvakare asi ndakazoenda kunovaona vakagara pacheya pavo nezuro ndikavataurira kuti mutemo westanding order 160(3) unobvumidza munhu nyengo yeparliament kuisa motion yekuti nyaya idzoserwe zvakare kero vakazoti kwandiri isai proper motion zvinova zvandaita zvandakaita nezuro manheru ndikatumidzira proper notice of motion iko zvino iri kuadministration yeparliament
zvikonzerero zvipi zvamanga muchida kuti nyaya iyi imbodzoserwa kumashure isaitwe zvechimbi chimbi vagonesa
zvikonzero zvokuti tide kuti nyaya idzoserwe kucommittee stage zvinenge zviri maringe nekuti chekutanga ndechekuti zvinhu zvinobvumidzwa nemutemo weparamendi haunidzi kupa zvikonzero inenge ine simba yekubvuma kana kuramba motion imba house nekuti resolution inofanirwa kuitwa nehouse kwete kuti itwe nemunhu mumwe chete ndo chekutanga chechipiri ndechekuti izvo pakazodibhetwa maamendments anga ari kuuya kubhilma mwacho haana kuenda kuvanhu sezvo anga asiri pabhiri rekutanga because maamendments acho akatorebesa kutorebodarika bhiri racho pacharo saka toda kuti izvinhu zvakadaro vamiririri vevanhu vadare vagone kutaura zvimwe zvinhu zvinoonekwa nevanhu vavanomiririra zvinova zvisina kuenda pakaenda bhiri kumapublic hearing chechitatu ndechekuti mamitemo yedu yevirtual hearing yanga isingatauri kuti munhu anomanikidzwa because hatiane inonzi hybrid
munorevei apa mungatsananguri
anokwanisa kuti ave mumba kana kuti aiti ari pamasaisai saka dzimwe nguva masaisai emunyika muno panyaya yemagetsi anenge asipo nemamwe maconnectivity challenges vanhu vanotadza kuti vapinde pavirtual hearing saka isu tiri kuti hakuna mutemo wanga wakataurwa kuti munhu wese akafanira kunge ave muimba panguva inodibhetwa bhiri izvo zvichaida kuzotsanangudza
chii chimwe chamusiri kufarira pamutemo
masimba ari kupiwa kuna minista akutoraa kuti akutonyanya kutowedzerwa nekudzvanidzirwa kunenge kuchizoita manongovernmental organizations
muchati iregerera tati Blessing Zulu ataura navaedwin mushoriwa vekudziva rasekwa ataura navainnocent gonese vanomiririra CCC kwamutare nezvenyaya yatanga tichikupai tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vadzivisa kuti vachawedzera mauto enyika yavo ari kurwisa ukraine nekudaidza vamwe zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vaputin vataura panepfenyuro yenyika yavo yeterevhizheni kuti izvi vari kuzviitira kudzivirira nyika yavo yerussia vaputin vapomera nyika dzekumavirira mhosva yekuda kuparadza russia russia mazuva apera yange ichimanikidzwa kudududza kubva kune dzimwe nzvimbo dzayakanga yapamba muukraine mamwe matunhu akapambwa nerussia anoti luhansk nedonetsk anotiwo ari kuda kuvhota kuti ave pasi perussia here mutungamiri wenyika yeukraine vavolodimir zelensky vakati kuvhota uku kungopedza nguva mashoko atichangotambira anoti gweta guru remunew york kana kuti attorney general leticia james vati pane umbowo hwekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nevana vavo vatatu vakapara mhosva dzekusabhadhara mitero nekudaro vanofanira kubhadhara mari idzi vati vatrump vanofanira kubhadhara mari inosvika $250 million vatrump vakamboshora mai james vachiti vari kushandiswa nevavengi vavo chimwe chizvarwa chezimbabwe change chichigara musouth africa muzvare primrose ruocha Abo vakabirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vakatsva zvakaipisisa. Vanoti vari kufara nekukwanisa kusvika muAmerica umo vari kutarisirwa kugadziriswa uso hwavo. Vanoti vakawana rubatsiro kubva kumutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Repumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dondo. Gatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye naMuzvare Ruocha nezvenyaya iyi.
Kuno kuAmerica ndafambirawo kugadzirwawo kumeso pandakapiswa neacid nemurume wandakange ndaramba fungai hamuna kwadi muriri.
Zvakafamba sei? Uyezve makanga maonana nemurume uyu kupi?
Nafungai takaonana gore ra2014 tikadanana tikagara tese muna October 2014 Nafungai hamuna kwadi ini ndakazoona kuti uyu murandarume uyu haanzi munhu wekuti angagarike naye nendau yekuti munhu uya anofarira kuda kuwa iye anozviona kuti iye ndiye ega munhu munyika. Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti inini ndisiyane nemurandarume uyu. Murandarume ndakamuudza kuti inini handichakwanisi kufambidzana newe mugore ra2020. Saka murandarume uyu akatanga kunditumira mameseji achiti izveni ndinogona kufa newe kana kuti ndichakuuraya. Semunhu akanga ari kushandira Cape Town, South Africa, inini ndichigara kuPretoria, ndakangoti hai ishungu chete dzekutaura ndisingazive kuti munhu aidhurevesa. Ndipo paakazouya musi wa17 February 2020 achindidira acid akabva atiza haana kuzombowana.
Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa paakauya kuchipatara achitaura nenhau yenyaya iyi ndakavaudza zvese pamusoro pemurandarume uyu, asi mapurisa akangoti isusu hatina kumuona. Asi vanotaura vaiti fungai ariko kuCape Town, ndiko kuSouth Africa. Saka nanhasi fungai muriri achiri kungofamba kunze uku haasati asungwa.
Mune mhuri here uyezve muri kuzviriritira sei?
Tine vanakomana vaviri, Carlton Ruocha ane 17 years naMichael Ruocha ane 12 years. Vana ava vari kuZimbabwe vari kuenda kuchikoro, saka ndanga ndichitokumbirawo rubatsiro kune vanobatsira vandibatsirewo pamhuri iyoyi nekuti inoda kudya, inoda kupfeka uye vanoda kuenda kuchikoro maschool fees. Saka kune vese vakateerera vanokwanisa kundibatsirawo ndokumbirawo rubatsiro rwenyu.
Mushure mekunge madirwa acid manga makurarama sei?
Mushure ndadirwa acid pandanga ndiri South Africa ndanga ndichirarama kurarama kunorwadza kwekuti izvozvi kana makatarisa iri ziso harichawo rakavharikira mukati, iri racho rakasara rinoona, harioni zvinoenda kure, rinoona zvingori padhuze nekuti ndinenge ndichiona mhute. Saka kurarama chaiko kwakava kunoshungurudza pamusoro poupenyu hwangu kuti ndikwanise kuchishandira mhuri ndakanga ndisingachakwanisi. Uyezve vana vanga vachibatsirwa nezororo kumula ani funeral plan kubhadharirwa chikoro, asi contract yacho iri kupera gore rinoi, gore rinouya panenge pa16.
Imo muno muAmerica mungaziva here kuti muchatora nguva yakareba sei muchirapwa?
Pane chirongwa chekurapwa mukati menyika ino hatisati taziva kuti wachatora nguva yakaita sei wachindirapa.
Mungapawo kurudziro ipi kune mamwe madzimai ari kutarisana nekushungurudzwa mudzimba umo?
Ini ndinongoda kuti kuna madzimai wose vari kunze uku, vana mai wee, mukatoona chete kuti munhu waugere naye munhu uya anoita zveabuse chiza neupenyu, nekuti havazi vese vanhu vanozorarama. Tarisa zvandiri nhasi izvi, tarisa zvandiri nhasi izvi, variko vazhinji vari kushungurudzwa mudzimba umu. Chizai neupenyu muchararama.
Muzvare Primrose Ruocha vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezverwendo rwemutungamiri wenyika vamunangagwa kuUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yedu yenhau. Mutungamiri wenyika yeAmerica vataura kuungano yeUnited Nations vachishora Russia nekurwisa Ukraine. vamunangagwa vanotarisirwa kutaurawo mangwana kumusangano umwe chetewo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.